ngitrafika nasi kumaphorisa makhulu sikaze nje bayore na statement abo ngiyabethela kunyora maonde question kwaza ipapo tikazoenda kucourt tikazophinda kucourt yayo prosecutor akatoti ari kuopposa page saka pamasubmissions akakazotaura zvakawandawanda zvinosanganisira kuti vanhu ava vachainterfere nemai kesi havazivikane maadresses avo avapa mapurisa kuti ndiwo here sezvo vari vanhu varigara kumusha akazotaura kuti vane propensity kuita ine mhirizhonga because relation iri volatile zvino zvakawandawanda zviri kuitika saka takazoopposa application yekuti vanhu ava vaya varinande nekasete isisi maadresi ava akapa hapana chinongero sekuti mupurisa ati haasi yavo hana kana evidence yakaisa kukoti kuti haisiyi then takazovataka the strength of the case yavo kuti havana kana nyaya because yaitaura mupurisa aiti dakaita demonstration pasina kupiwa notice kumapurisa but charge yavaiseta mange yainge iri contravention of section 37 of the criminal code zvaisingafanirani evidence necharge saka pakuzotaura ipapo madhikazovhumirana nesu kuti haa zvauri kutaura izvi hazvinofambirana akazovati maakis questions anga vapropo $100 each and then the matter was remanded to musi wa 10 March.
Tanzwa kuti kwasungwawo nhasi vamwe vana veAtuzi vanosanganisira varobson chere munyori mukuru weAtuzi zvakamirawo sei
ndivasungwawo ngemakfeni but vakazonzi ngavaende kucourt sezvodzokera tapedza court nemazina anga achienda kucourt but nezvaitika kucourt izvizvi zvemacharge zvavo kuti ari horo patabuda kucourt vazoti haa tichavadi hatichavafungi ngavaende havo kana tichizovada tichazokuudzai tichazovafonera kuti vauye saka havana kuzvishungwa havo
saka imiwo segweta riri kumirira vanhu ava munoonawo sei nekusungwa kwakaitwa vanhu ikwakati
hakungoshungurudza because evidence yapiwa nemupurisa achiopoza acho bhaili aitaura kuti demonstration yange iri peaceful hapana kuritika mirizhonga hapana kuitika mushinge vanhu vakaenda vakaendesa petition yavo vakazoendera havo mudzimba dzavo saka hakusi kunzwisisika kuti vakazoshungwa sei zvadii ivo vose nekutaura kwandaita inini navo vakati kune mdc rali iri kuitika mangwana muno kwamuchoko saka kune intelligence yakawanda iri kubva kuHarare saka vakapiwa mainstructions avo kuti vanhu ngavashunga vanhu ngavavharire otherwise from the indications yemapurisa handifungi kuti vaivashunga vanhu avo